Mufananidzo 17. Samsoni anouraya shumba. Vatongi 13 ndima 1 kusvika vatongi 14 ndima 19. Mushure mokufa kwaGideon, vaIsraeri vakabvazve kuna Mwari. Saka Mwari akabvumira vaFiristia rudzi rwakanga rune utsinye kwazvo kuti ruvatonge kwamakore 40. Ipapo Mwari akatumazve mutungamiriri uye akamupa simba rokuti aponese Israeri. Zita rake ainzi Samson. Mweya waJehovha pawakauya pamusoro paSamson akava nesimba kwazvo. Samson haana kumbovevura vhudzi rake. Vhudzi rake refu ndiro raiva chiratidzo chokuti aiva munhu waMwari. Chakavanzika ichocho ndiyo chaiva seri kwesimba rake. Samson akadanana nomwe mukadzi wechiFiristia ndokubva ati kuna baba vake, "Nditorerei iye ave mukadzi wangu, ndiye akanaka kwandiri." Samson paakanga ari munzira achienda kumusha kwomukadzi iyeye, akarwiswa neshumba. Samson akanga ane simba zvokuti akauraya shumba namaoko ake. Akawana mukadzi muFiristia uya, asi iye akamuderedza pamberi pavaFiristia. Samson akauraya vaFiristia 30 mukutsamwa kwake. Ipapo akadzokera kumusha kwababa vake.